Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina, chikunguru 5, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo, bhanga richange richibatsira vechidiki nemari. Vamwe vanhu vanoti havagutsikani nekuti sarudzo dzichaitwa munyika dzichange dzakachena nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvichisanganisira kupindira mune matongerwo enyika kana kuri kuitwa nemadzishe nemasabhuku. Mutungamiri weAlliance for People's Agenda, vangosana moyo, vanoti nyika inofanirwa kutungamirwa nemunhu ane ruzivo munyaya dzeupfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo, bhanga richange richibatsira vechidiki nemari. Bhanga iri rinonzi Empower Bank. VaMnangagwa vati vechidiki vanofanirwa kuva vanhu vanovimbika kuitira kuti bhanga iri ribudirire. Bhanga iri rakapiwa mari inoita iyo mamiriyoni 10,500,000 ezviuru zvemadhora. Asi vamwe vechidiki vanoti mari iyi shoma zvikuru pachitarisirwa uwandu hwevechidiki vanoda kuzvitangira mabasa ekusimudzira upenyu hwavo. Mwedzi wapera vaMnangagwa vakavhura zvakare bhanga richange richikweretesa vanhukadzi mari. Dzimwe nyanzvi dzinoti izvi zviri kuitwa panguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo, izvo zvinozopa kuti veruzhinji vaone zvirongwa zvakadai senzira yekutsvaga nayo rutsigiro. Tichakupai nyaya izere muchirongwa chedu chemangwanani. Vamwe vanhu vanoti havagutsikani kuti sarudzo dzichaitwa munyika dzichange dzakachena nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvichisanganisira kupindira mune zvematongerwo enyika kuri kuitwa nemadzishe nemasabhuku. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute wekuziya ramangwana renyika munyaya dzezveutongi hwejekerere waitwa nhasi muBulawayo. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaGift Siziva vaudza musangano uyu kuti nekuda kwekuti hurumende iripo yakapinda nekupidigura hurumende kuchishandiswa vechiuto, yave kuita sarudzo kuitira kuti izvichenese, kwete nekuti inoda kuti munyika muve neutongi hwejekerere, vachitiwo kutaura kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanoda sarudzo dzakachena manatsa mukanwa chete. Basi zvavaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pari zvino munyika musina mhirizhonga inoonekwa pachena, maonero avo ndeekuti sarudzo dzichave dzisina kuchena nekuda kwekuti vanhu vakawanda vanotya nhoroondo yemhirizhonga, uyewo nekuda kwekwavati kusabuda pachena kweZimbabwe Electoral Commission pamusoro pevoters roll.
Vanhu vachiri kuchizirwa kumamisha, vanhu vari kuudzwa kutorerwa kuti mavota registration slip, vanhu vari kuudzwa kuti tichakuona kuti vakavhotera papi. Izvozvo ndozviri important than nyaya yeviolence yangaichitika. Tiri kuona kuti nyaya yeballot paper, nyaya yevoters roll dzichiri nyaya dzakakosha panyaya dzesarudzo. Ende kana uchiona kuti ndozvinhu zvaiita kuti election ra2013 ra2008 nekuma2000 ave maelections asiri kuvhumirana nawo nevanhu vese vakati participate vema political parties.
Vamwe vanhu vekumaruwa vange varipo pamusangano uyu vatsinhira kuti madzisha nemasabhuku vakawanda vari kuramba vachityisidzira vanhu nenzira dzakasiyana siyana. Michaelette Ngiwane vekulupane vaudza musangano uyu kuti kumaruwa ekwavo masabhuku anonyima vanhu vanotsigira mapato anopikisa chikafu chehurumende. Brighton Swanda vekumpande kuBaitbridge West vanove nhengo yebato remtwakazi Republic Party vati masabhuku emunzvimbo mavo anotsigira bato riri kutonga reZANU PF zviri pachena, izvo vati zvinoita kuti vamwe vanhu vatye kutsigira mamwe mapato.
Kune ma traditional leaders vari kuto campaignira bato reZANU PF vari kuto dispute ma t-shirt despite the fact that constitution yedu inoto taura zviri clear kuti ma traditional leaders havafanirwe ku participate in any political issues, and zviri kutiita kuti isusu vamwe tinobva kumamwe mabato tiwane campaigna kwedu kusiri nyore kwakarema kwazvo.
Vange vari pamusangano apa vaita zvisungo zvinechitsama kusanganisira kukurudzira vemasangano anorwira kodzero dzevanhu kuti adzidzise vanhu kurwira kodzero dzavo uye mushandira pamwe pakati pemapato akasiyana siyana mukurwira kuti nyika iwane utongi hwejekerere. Mune imwewo nyaya, dare ramagistrate ratara zuva rekutongwa kwenyaya yakatarisana nedzimwe nhengo nhanhatu dzebato remutwakazi Republic Party zvichitevera kusungwa kwavakaitwa svondo rapera mushure mekuratidzira muguta reBulawayo. Gweta revatanhatu ava vaPrince Buche Dube vaudza Studio 7 kuti nyaya ichatanga kutongwa musi wachikunguru 19.
Tapiwa date ra 19 of July for trial, court 1. Yeah, let's call that off.
Vatanhatu ava avo vari kutongwa vachibva kumba mushure mekubvisa zana remadhora pamunhu mumwe chete semari yechibatiso vakatarisana nemhosva yekuita zvinhu zvinogona kukonzera mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tungamiri we Alliance for People's Agenda, APA, vankosana moyo. Vanoti nyika inofanirwa kutungamirirwa nemunhu ane ruzivo nenyaya dzezveupfumi hwenyika, kuitira kuti ave neurongwa hunopa pundutso kumunhu wese. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vamoyo vanoti vanozvese zvinodiwa pamutungamiri wenyika, nokudaro vanotarisa kukunda musarudzo iyi. Vamoyo avo vane makore makumi matanhatu nemanomwe vanoti pavanhu vose vari kukwidza ndivo chete vanotarisira kukunda nekuti vane ruzivo rezveupfumi hwenyika uhwo vanoti hunoda kugadziriswa kuitira kuti vanhu munyika vave neupenyu hwakanaka. Vanoti kuti nyika igadzirisike inofanira kutungamirirwa nemunhu akadzidzira zveupfumi hwenyika uye ane nhoroondo ine umbowo hunotsvagika kuti akamboshandira mune zveupfumi hwenyika.
So when you look at our candidates, given that I'm a presidential candidate, I won't go into detail, but process-wise, if I were, as I do, I'm a voter, so I would take these 23 people, including myself. I'll put them, line them up, and then I'll look at their promises as one component. I'll then look at their history as another component. Because when it's just in a history, unonzi wakambo itachi. Evidence, ukuti unogona kuita basa, ringafana nukuta kudu. Kugadzira ikonomi yedu iri kubva kupi, wakamboshanda pai, unoziva kuti ikonomi inoshanda sei, unoziva kuti investment zvinoreva chii, mainvestors anotsvaga chii, unonegotiata nawo sei, mabhengi nyaya yemari zvinombofamba sei, wakamboshanda ikoko here, ndiani angataura kuti waigona basa racho. That's what we have to do.
Vamwe vakamboita gurukota rezvemaindustry nekutengesera nedzimwe nyika muhurumende yeZANU PF muna 2000 kwenguva pfupi. Vakabuda munyika vachiita zvekutiza vachiita havaikwanisa kushanda nehurumende yaimbova yemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vakamboshandira bhanga repasi rose reWorld Bank, bhanga rebudiriro muAfrica reAfrican Development Bank kusanganisira International Finance Corporation. Mumwe mutsigiri wamoyo vaAntony Mushanduri vanoti sezvo mutungamiriri weapa ari munhu ane ruzivo munyaya dzezveupfumi, ndivo chete vanogona kugadzisa upfumi hwenyika kana vakakunda musarudzo.
So munhu ane understanding, yatingati pachirungu understanding about economic issues and his track record from all those my institutions and that proves kuti yes, munhu anozvikwanisa. And the stage yatava as a country, tinoda munhu ane track record kukwanisa kukadzirisa ekonomi yeZimbabwe. Deno watisingaone wachikunda deno tisiri kufamba nao chida. Tiri kuona kuti patiri kufamba pese vanhu vari kutambira vava kunzwisisa. So kuti 2018 is about the economy, not about anything else.
Vamwe vanoti kana vakapinda panyanga vachatanga kugadzirisa makambani ehurumende avanoti anofanira kushandirwa nevanhu vane ruzivo rwebasa kwete kupinza vanhu pachizivano nezvematongerwo enyika. Vamwe vanoti kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachaita kuti vanozoita makurukota ehurumende vatsvage basa vachinyorera tsamba dzine magwaro edzidzo anoenderana nebazi nebasa ravanenge vachida kuzoita, kwete kuti vasarudzwe nemutungamiri wenyika kubva kubato rinenge rakunda. Vanotiwo hurumende yavo icharwisa huori kuitira kuti vanhu vakwanise kurarama zvakanaka vachienda kumabasa apo vanenge vamutsa maindastiri. Mutori wenhau dzematongerwo enyika vatatenda Chitagu vanoti kunyange hazvo vamwe vane ruzivo nepfungwa dzakanaka dzogadzisa upfumi hwenyika, vane mutoro wakakura kuti vakunde musarudzo nekuti vane rutsigiro rushoma nenyaya yenzira yavanoshandisa kutsvaga rutsigiro.
Ndinoona vane mutoro mukuru nokuti maitiro ari kuita politics dzavo akafana nekumafirst world developed states. Muzimbabwe vanhu havasati vajaira maitiro epolitics idzodzo, vajaira maitiro epolitics dzakudhara, uye vanhu vanosapota mapato aakanyanyojaira kare. Zvokuti tinoziva hedu kuti vangosana mwoyo munhu ane CV yakakura ndi technocrat, but kutiva handione vachibudirira kuwina. Tichitarisa futi nevanhu vashoma vanouya pamakampeini avo semusangano wakaita kuno kumasvingo wakaone vanhu 11 gumi neurimwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vamasimba gonese vanotiwo makwikwi musarudzo yemutungamiri wenyika ine mabhiza maviri anoti vanezonjamisa veMDC Alliance navaEmerson Mnangagwa veZANU-PF avo vane vatsigiri vakawanda munyika. Vagonese vanoti vamwe vanogona kukundikana musarudzo nekuti vanhu vazhinji munyika vachiri kuvhota vakatarisa mapato ane mukurumbira, asi vamwe vanoti vane chimbo chekuti vanhu vakura mune zvematongerwo enyika zvekuti havachangotarisi mapato makuru chete. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Gweta rinomiririra MDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatabani mwoyo vanoti zviri pachena kuti bato ravaChamisa ndiro bato reMDCT chairo. Vampofu vanoti nyaya yezita pakati pavo neMDCT inotungamirirwa namzvare Tokozani Kupe haina kubviswa kumatare, asi zuva rekuti inzwikwe richaziviswa mazuva anotevera. Vamupofu vanotiwo mari inobva kuhurumende ichipiwa mapato ezvematongerwo enyika iyo yakapiwa bato ravaChamisa yakaendeswa kubato iri zviri pamutemo nekuti hurumende inoendesa cheki kukero yebato iri mumagwaro ehurumende. Mashoko avamupofu anotevera mashoko emutevedzeri wamuzvare Kupe vaObert Gutu muhurukuro yavakaita neStudio 7 panguva iyi Studio 7 haina kukwanisa kubata gweta ravaChamisa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 abata achitaura navamupofu.
Nyaya dzematare dzichiri mumatare dziri kuendera mberi, vaChamisa neMDC vachiri kutora chishungo chekuti ivo ndivo MDC chaiyo. Maikupe nevamwe vavo vakabuda mugwara remusangano wavo uyezve vakatanga bato ravo. Saka nyaya iyoyoyo ichiri pamberi pedare reHigh Court riri kuHarare ichiri kuenderera mberi.
Ko nyaya yamakati imbomiswa svondo rapera iri ndeipi?
Hakuna nyaya yakanzi imbomiswa. Kutaura kwavagutu nekwavamadhuku gweta ravo mheno kuti vanozviwanepi. Nyaya iri pakati pevanhu vaichiripo ichazoitwa, isingasaitwa hayo zvechimbi chimbi, ichiitwa vanhu vachipiwa mukana wokunza vafakazi. Ivo vamadhuku chaivo vakatouya kwandiri vakatodaro vakatokumbira kuti nyaya izvozvo ndingova pamberi.
MDCT yamaikupe inoti mari inoita 1.8 million inopiwa mapato anopikisa inofanira kupiwa ivo nekuti MDCT yavaChamisa yakawana mari iyi nenzira isina kunaka yakatodzingisa munhu basa. Munoti inazvo?
Iyoyo nyaya inofetsa zvingaite. Mari imari yakabva kuhurumende ichienda kubato reMDC. Zimbabwe wese ari serious neupenyu anoziva kuti MDC ndiani, anoziva kuti MDC ndiva iro tungamirwa navachamisa MDC na ma office kwa office house ekublawayo chaiwo ari anda vachamisa zvese zve MDC zviranda vachamisa maikupe vakadzingwa kudare reparliament ina speaker atori wezvano MDC chaiyo yataura saka mari yaenda ku MDC chaiyo bari de MDC chaiyo vanoti vanoda kuenda kundo anhu iregaisa amen kutaura ndinozvipuka vanhu kutoti MDCT kwaari kushandisa hazvimirire MDC tsvangira inozikanwa nemunhu wese MDCT yamaikupe inoreva kuti MDC toko ndozvinotaurwa nemaclients avo and izvozvo zviri pachena ndinofunga kumunhu wose.
Avo vange vari gweta rinomiririra MDCT inotungamirirwa navanelson chamisa vatavani mupofu vachitaura vari parunhare muHarare natanonoka wande westudio 7. Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai akakwira chivakwa cheStatue of Liberty pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kweAmerica nezuro achiratidza kusafara kwake nechirongwa chiri kupatsanura vana nevabereki vavo pamuganhu weAmerica neMexico ari kutarisirwa kumira mudare nhasi muNew York. Amai Teresa Okomou vekuStaten Island muNew York vari kupomerwa mhosva yekupinda munzvimbo isingabvumidzwe, kuita unhu usina kunaka uye kuvhiringa mabasa ekufambiswa kwehurumende. Mudzimai uyu anobva kuDemocratic Republic of Congo. Gurukota rezvemukati meBritain rinoti mushonga wakarwarisa mudzimai nemurume vakangofanana nemushonga wakashandiswa kutanga kwegore rino pamunhu aimbove musori wekuRussia vaSergei Skripal nemwanasikana wavo Yulia. Kunyangwe hazvo kwasara mazuva makumi maviri nemashanu kuti munyika muitwe sarudzo sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, hapana kuwirirana pamabatirwo ari kuitwa sarudzo nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Vanopikisa vari kugunun'unawo nekwavo vachiti kupindira kwemauto nemadzishe vachipomerwa mhosva yekutsigira ZANU-PF. Mauto akazivisa vatori venhau nezuro kuti haanei nechekuita nesarudzo, asi veMDC Alliance vanoti uku kungotaura. VeZANU-PF vanoti mutauro uri kusimudzwa neMDC Alliance ndewevanhu vari kutya kukundwa musarudzo. Asi veMDC Alliance vanoti chakachenjedza ndo chakatanga sezvo vave muririro wayo shiri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vaFortune Chasi uye munyori mukuru weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMonzora.
dambudziko rataita nderekuti Zimbabwe Election Commission ine zvinhu zvizhinji zvaisiri kuita zviri kuti gutsa. Chokutanga ndechekuti takawirirana kuti tofanira kunga tichipanana voters roll, tikawirirana kuti voters roll racho rinenge riri mhandoi, rakaita sei, rine chinhu chii pariri. Takawirirana kuti ibiometric. Ndokudaro voters roll iri rinofanira kunge rine mifananidzo yemavoters acho, zvichiita kuti tikwanise kuanalyze voters roll iroro. Kana paine munhu aregister katatu katatu asi achisenza mazita akasiyana, zvaifanira kuonekwa izvozvo. Asi voters roll ratakapiwa rakangofanana nevoters roll ravamudede. Kechipiri ndekekuti takawirirana kuti tiongororewo madhindirwe nepari kudhindirwa maballot papers acho. Vakatidaidza asi vakabva vatiisa 30 meters away zvokuti hapana chatakaona changa chichiitwa. Saka isu toda kuti tione kuti maballot papers aya adhindwa mangani uyezve ari kuchengeterwa papi, zvonga zvakajekera munhu wese. Saka izvi zeti iri kuramba pamwe chete negovernment. Takataura zvakare kuti hati masoja anenge ari mumaruzevha umu achiita zvematongerwo enyika.
Vachasise ZANU-PF muri kugunun'unawo here nemabatirwo ari kuitwa basa nezeki, uye munotiwo kudii nezviri kutaurwa neveMDC Alliance?
Mazira atinoita zeki independent commission yakagadzirwa muconstitution, isu hatipindire mumashandiro anoita zeki sezvinoda kuitwa izvo. Chiripo ndechekuti zeki iti ichiprinta maballot papers vanhu vange vakagara ipapo 24 hours isati vanonge zvinge zviri zvinhu zvine kodzero zuva rese kusvika kuprintwa kwaitwa. Izvozvo zvisatiese zvine, but haisi yaidiyo inyaya yebasa rinoitwa nezeki. Isusu tokurudzira kuti zeki irambe ichiita basa rayo zviri independent. Pataurwa nyaya isina kunyatsorondedzerwa zvakakwana, yekuti kune masoja ari kukambena mumaconstituency. Masoja echokwadi vakaita press conference nezuro vakataura kuti kana pane humbowo ngahuuye huite sei utaurwe.
Vamonzora manzwa zvataurwa navachasizvo vari kuti ivo pane humbowo here hwakati tsvikiti hwekuti pane mauto ari kushandiswa nebato reZANU-PF?
Humbowo uhu tinahwo. Tine humbowo hwemasoja ari kufamba achikambena chikambenera vamunangagwa, achikambenera ZANU-PF.
Tiratidzei ndo zvatiri kuda chete. Hatisi kuda kuti nyaya yenyu rambe ichikora muchiudha mapurisa, masoja, masiya iwo. Tiri tudzei ticonstituency yakati kuna MP ari kushanda nemasoja nemapurisa nemasiya iwo, musi wakati vakaita zvakati vakakambena vachidai. Just why?
Imini wacho munotsigira here? Munotsigira here kuti masoja abatsire mapolitical parties kukambena? Munozvitsigira kati munozviramba?
Aiwaka, izvi tinoti
kana muchizviramba izvo, kana muchizviramba izvozvo, taurai kuti hamubvumire kuti masoja akukambenerei. Taurai pamhepo ipapa. Taurai zvakare kuti hamubvumire kuti masabhuku akambenere bato reZANU-PF. Taurai pamhepo ipapa, nekuti mukasataura zvinoreva kuti muri kutya kuti vanhu vamakatuma vanozofunga kuti maakuvaconfusa. Taurai kuti hamubvumire masoja kuti akambenere ZANU-PF. Taurai kuti hamubvumire maCIO kuti anokambenera ZANU-PF. Zimbabwe yakateerera. Taurai.
Aiwaka, vamunzora, ngatiregei tonde vana vadiki. Handiti mati mune humbowo, handiti ka isai humbowo into the public domain. Kana muri kuti kwangu kuconstituency ndekukambenerwa nemasoja nemapurisa maCIO, isai humbowo. I will be prepared to face my criminal sanctions or anything chinoenderana naizvozvo. Kwete kuti paredhiyo mondiisa patrial, tingadaro. But kana mune zvimwe zvamunokwanisa kuti muite kuti ndibatwe nemutemo, I'm prepared for that. But kana muri kuti ZANU-PF ine zvairi kuita, ngatingoisai evidence pachena, toshanda neagency iyoyo. Ndofunga ndozvingabatsire nyika yedu.
Manzwa kubva kumutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU-PF va14 Chasi, uye munyori mukuru weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora. Vaviri ava vange vari parunare muHarare, vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Nengo dzemapato anopikisa kuMount Darwin dziri kuchema nerekuti dziri kutyityidzirwa nebato rezanu-PF. Vataura neStudio 7 vanoti vari kuudzwa kuti vacharwiswa kana vakasavhotera ZANU-PF. Izvi zvasiya vakawanda vachifunga zvakaitika musarudzo dza2008 idzo dzakaita mirizhonga yakasiya vanhu vanodarika mazana maviri vafa uye zviuru nezviuru zvaputsirwa dzimba nemidziyo. Sarudzo ikadzokororwa pakati pemutungamiriri weMDCT muchakabvuva Morgan Tsvangirai nevaive mutungamiriri weZANU-PF panguva iyi vaRobert Mugabe. Yakazoitwa navamugabe vega mushure mekunge vaTsvangirai vabuda vachiti havangapinde musarudzo izere ropa. Tabata nhengo yeNational People's Party vaGod Knows Chawana kuti tinzwe zviri kuitika munharaunda yavagere.
Chairman weZANU-PF iye ndiyari kuitisa musangano nasabhuku vachityisidzira vanhu kuti kucharwa vanhu kana kuti kuurayiwa after maelection kune wese achavhotera opposition party yaamai mujuru kana kuti yachamisa MDC Alliance.
Izvi vari kutozvitaura pachena pajekerere pakazara vanhu.
Pakazara vanhu musangano wevhirenji musi wa2 July. Ndakatoendesa nyaya yacho kupolisi. Nyaya yacho yakanzi ikaenda kukoti asi iye akadzoka nezuro. Vari kutoziziva kutoti tisu takaenda kunovamhangarira kumapurisa tisingazivo kuti action yavachatora sezvo vaita vanhu vachaurayiwa tikutongotyawo kuti anytime togona kungorekwa.
Ivo vamwe vanhu vagari manje vemunharaunda vari kuitambira senyaya yacho.
Vanhu vakutotya zvavanhu havasi kutoda zvokutisidzirwa bati kana uchinge wataurwa kunzi uchaurayiwa of which Mount Darwin ndo nzvimbo yakamboitwa njamba anja vanhu vakaurayiwa vanhu vakarohwa saka vanhu vanenge vakutya zvinozovapa kuti vanogona kuzovhotera pasiripo.
Ko ivo vamwe vemaopposition party varimo muarea vari kutiwo kudii?
Vanhu vari kutoti nyaya idzi dai mapurisa apindirambo yachitoita mameetings nevanhu kuitira kuti vanhu vazive kuti gore rino ifree and fair hapana kutyisidzirwa.
Pane here vati vambotaura kuti pari zvino vati vatomborohwa kana kuvhiringidzwa panze pekuchichidzirwa kwavari kuitwa vanhu chete kudai?
Hakuna atamborohwa kana kuvhiringidzwa asi nyaya yekutyisidzirwa chete iri kuitika. Kunoku kwakaoma, kunoku kwakatooma zvokuti maposta kwakasungirwa maposta anosvera ariko usiku yobva yabvarurwa zvokuti wisuspect kuti munhu iyeye ndiye mumwe chete ari kuchizira vanhu ndiye ari kuya achibvarura maposta.
Hamuna kumboedza here kutaurawo navo mune zvavari kuita izvezvizvi? Vanoteerera here manje?
Vanhu veZANU-PF havateereri because ivo vanenge vachiti tisu tiri kutonga. Vatomboteerera asi nenyaya yekuti vanhu vakupotekedzwa neintimidation manje.
Avo vanga vari nhengo yeNational People's Party vaGod Knows Chawana vachitaura vari parunhare kuMount Darwin neStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyaya dzesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo bhanga richange richibatsira vechidiki nemari. Vamwe vanhu vanoti havagutsikani nekuti sarudzo munyika dzichaitwa dzichange dzakachena nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Mutungamiri weAlliance for People's Agenda vangosana moyo vanoti nyika inofanirwa kutungamirirwa nemunhu ane ruzivo munyaya dzezveupfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlaka 5 Ntulikazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Tina njenge Zimbabwe siyathaba kakhulu ngalokho okwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayetheswa icala lokuthengisela esola ukubandlululwa kwezisebenzi ko-TM Pick and Pay azathoniswa mhlaka 19 Ntulikazi.
Into eyenzakalayo mhlungu lesihlanu mhlangibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawonsatshelele wafuna ukunginyathela actually khanya wayele tension yokungiqamula although ngafika kancane wanginyathela although unyawo ngasengikhumuka idolo.
Amabandla ezombusazwe aseqinisa imikhankaso yokhetho olusekupheleni kwayo nale inyanga ngokuba le mihlangano emikhulu yamarali endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni ibhanga labatsha elithiwa Empower Bank lamhlanje ngenjongo yokunika abasakhulayo ithuba lokuthi benelise ukukweleda imali zokusungula awabo amabhizimusi ngesikhathi amanye amabhanga ebavalela phandle. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Ibhanga leli livule iminyango ngesikhwama sezigidi ezilithumi lambili zamadola 12 million ezakwebolekwa abatsha abalemicabango yokusungula imisebenzi yokuziphilisa ngalesi sikhathi zokungatholakali kwemisebenzi elizweni. Abasakhulayo bakhangelele ukuphiwa lezi mali kodwa baphiwe isikhathi sokuyibisela kancane kancane ukuze isikhwama sokukweledisa abanye sibe lokho sikhula. Ekhuluma emkhosini wokusungula kwebhanga le-Empower Bank, uMongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha ukuthi bazinikele ukubisela imali abazikweledayo ukuze abanye abangemuva kwabo bathole.
Corruption of any kind or and form at whatever level will not be tolerated in this bank.
Ubugwelegwele loba ngayiphi indlela abulandawo kuleli ibhanga. Kubo bonke abazathola izimali ebhanga leli sibakhuthaza ukuthi bazithobe babe ngabantu abazavisela leyo mali.
Uhulumende uke wasungula uhlelo olufanayo iminyaka edluleyo olwalukhangelele ukukwelediza abatsha kodwa lokhu kwaphetha kubi ngemva kokuba iningi labatsha lingenelisanga ukubisela lezo mali njalo kwaba lenkohlakalo ekutholakeni kwalezo mali ezaziphiwa ngokuthi ungowebandla liphi. Omunye wabatsha obekhona kusungulwa leli bhanga uPatience Maringosi uthi ukhangele ukuba leli bhanga lizaqhuba umsebenzi ngcono ukutholisa abatsha ikakhulu kuningi elingenamabhuku okugcinela imali emabhanga okuyinto ekade ihlupha ukuthi bathole izikwelede.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokho okwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi like njengalokho esasukubona ngesikhathi sikapresident Mugabe.
Uhulumende usebenza lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ekuthini umuntu wonke elizweni enelise ukuvula ibhuku lokulondoloza imali athole ikhadi lebhanga lokuthenga ngalo ngesikhathi ilizwe libhekana lodubo lokusilela kwemali emabhanga. Ingcwethi ecubulungayo zombusazwe umnumza Richard Mahomba uthi laloba kulinyathelo elihle kusungula kwaleli bhanga okumkhathazayo isikhathi sokuvulwa kwalo okungabe kuyindlela yokuncenga ivoti yabatsha.
Leli nyathela linyathelo elihle lithathwe nguhulumende, kodwa kusuka kumangalise njalo ukuthi ilizwe lona livele kalila mali, thina sifunyana sisungula amabhanga amatsha. Yikho ke kuletha imibuzo eminingi ukuthi mhlawumbe kungabe kuyindlela yokudinga amavoti.
Lesi sehlakalo sibuya ngemva kwamaviki amabili uMongameli Mnangagwa esungule ibhanga labesifazana elizabe ligweledisa omama abafuna ukusungula inhlelo zokuzithuthukisa, lakho okubonwa ngabanye njengendlela kaMnangagwa yokudinga amavoti kwabesifazana labatsha, njengoba kwenzakale sekulamaviki ambalwa nje usuku lokhetho ukuthi lufike. Imele sithuthwe sevelingse Harare, New Gibson Bebe.
Amabandla ezombusazwe seqinise imikhankaso yokhetho olusekupheleni kweyo nale inyanga, njalo umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bakhe eMvuma lamuhla ukuthi uzathuthukisa umnotho welizwe enganqoba kukhetho. Ngakwelinye icele, abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ababalisa umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi bebebhodabhoda ezigabeni zeMathebeleland izolo lanamuhla beqhuba imihlangano efanayo bekhankasela ibandla leZANU-PF. Umnumzana David Ndlovu, ilunga ledalele Central Committee kubandla leZANU-PF, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lamukelwa ngendlela ezijiyeneyo ezigabeni zeMathebeleland.
Umantshi unkosazana Adelaide Mbeure utshele inkantolo ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabebandla leMthwakazi Republic Party kunye lezisebenzi esezamiswa umsebenzi ezimbili kuyaqala mhla ka-19 Ntulikazi. Abe MRP laba abathonisiswa besuka emakhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail sekhulu lamadola ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula. USage Ncube loTry Ndiweni ngezinye zezisebenzi zeTM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe sezisekutshengiseleni lokho. Umsekelo omkhokhelwe MRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo, ethi sebelindele impendulo esuka kusigodlo senkampani eSouth Africa.
Ukubotshwa bengabotshwa kodwathi la continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu laba baboqa baqotshwe emsebenzini.
UWisdom Khwananzi esinye sezibotshwa ukhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa ngamapholisa mhla ebotshwa.
Into eyenzakalayo mhla ngolwesihlanu, mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawonsa tshelele wafuna ukunginyathela, actually khanya wayele tension yokungiqamula, although ngafika kancane wanginyathela, although unyawo ngase ngikhumuka idolo. I tried ukuthi ngithole incwadi emapolice and they refused to give me a letter, besithi wona as long ngikhuluma umuntu wakhona ukuthi uthambani ibizo lakhe akulasizwa abanganceda ngalo. Ngase ngibuyela futhi back ngemande ngisiyacela yena incwadi yesibhedlela, baqhubeka besala.
Ukutshengisela lokhu kuqhubekela phambili, ibandla leMthwakazi Republic Party selibhalele incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa. Ibandla leMthwakazi Republic Party kunye lababeyizisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatsha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa lapho sili jele ukubana ludaba lokukhankasa kodwa hathi ke lolo ludaba lwamalunga eMthwakazi Republic Party azathoniswa wona mhla ka 19 Ntulikazi ngenxa yodaba lokutshengisela emavinkilini awe TM Pick and Pay besola ukungaqatshwa kwesigabeni kwabantu besigaba semandebeleni lokuxotshwa kwezinye izisebenzi zakulumhlubulo. Udaba ke siluphiwe nguAnastasia Ndlovu. Ungakathesi ke sesilipha udaba lokukhankasa umkhankaso esidle ubhedu lapha ke usithandekile Mhlanga uxoxe lo mnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le Central Committee ye ZANU PF.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Lefleki bele bakhona abayithakazeleliyo, bakhona abayithakazelelayo. Amathubo okunqoba ambona emahle kakhulu. Abantu bathakazelele sokusenzakala ukuthi kuya ezindingane zizo. Lanxa of course azikaguqu ngendlela ebonakalayo, at least i-foundation ikhona. Ngoba I don't expect ukuthi umntwana angazalwa namhlanje asagijima uyabe ehlola. Kodwa nxa ubona umuntu ezithwele yabe ukwathi kutho ukuthi uzabelela. So abantu abaningi batsho njalo.
Kulabanye njalo abathi uMongameli Mnangagwa kanye lo msekeli wakhe uNomzana Chiwenga baphatheka kusehlakalo seGugurawundi, ngakho ababamukeli kulesi sigaba. Liyake libezwe lina abantu abakhuluma njalo njengenkokheli zakhona ngapha emathebeleleni lakoBulawayo?
Ye, abantu bayokukhuluma ine Free State, abantu fanele bakhulume ngoba into eyenzakalayo vela ngeke sibale ukuthenza, kodwa into ekhona isithandekile. Uyakwazi ukuthi iZANU PF prior to unit bonaba abantu abakuma opposition party, they were part of the institution eyayibulala abantu ngeGugurawundi, kade sebeqhathe ngayo ama opposition, but sesibuya factually babe yingxenye yakhona. I remember even that CTU sasithi thina an injury to one is an injury to all. Bona baphendule bethi the CTU and ZANU PF are one. The same people that sebezithi sebekhohlwe into ababeyenza. Definitely kufanele kuqakulule ukuthi ngubani wayekwenza kwenzakalani, kufanele kwenzakali khonoko. Kodwa okwamanje khathesi umuntu opoint amafingers ukuthi Gugurawundi, he was part of the part of that institution aba esenza khonoko.
UMongameli Mnangagwa asimboni ekhuluma emhlanganweni. Ngombono wakho ungathi isehlakalo lesiyana esebhomba singabe sabangela lokho?
Mina ndinisesibhedlele. Abantu mhlawumbe nxa bethi abamboni sebejayele umgabo wayengadelegate, uMnangagwa uyadelegate.
Uthi ungomunye wabalimalayo ngesehlakalo lesesebhomba, kwahamba njani njalo ususizwa njani kathesi?
Ngayibona kuphela mina sengilele phansi, ngabona ngayo umnikazi wami usitshayiwe, ibrokezi ligcwele igazi, ngathola i-ambulance ngaye emathade. Ngiphume kuthangi tomorrow, so ndoyikusisa ngiyabuyela futhi emathethe ngoba isilondo sakhona sikhulu kakhulu. Vele
awesaba ukuthi uye kwamanye ama-rally?
Mina uyeze during the war, phela ingozi yakulandela nxa usendlini, umuntu wayekubuleya ukubulala nxa ungiya ngerallini, ukuthi ungaphila ngalokufa alekhethi ukuthi yabungaphi. Nga-operator ngandikwa kula ma-fragments lana i-granite yajikayo, so bawakhipha.
Awuqhuli?
Ngiyakhula, ngiyakhula. ngiyakhula sure athi sizakhula ndithemba ndahamba ngikontina kuya kwesikhathi.
Hallo ke ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le Central Committee yebandla lezano PF, ubexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 ekwobulawayo. Inhloko kahulumende weLebhilitane inkosikazi Theresa May uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuphathisa iZimbabwe ekuvuseleleni umnotho nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaveza ukuzinikela ukuletha inguquko elizweni ngokuquba ukhetho olukhululekileyo mhla ka 13 Ntulikazi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Unkosikazi May utshona mazwi edale lePhalamende eBhilitane ephendula umbuzo ovela kulunga ledale lePhalamende elikhokhela iqembu elihlolisisa ngendaba zeZimbabwe ele All Party Parliamentary Group on Zimbabwe, unkosazana Kate Hoy obethanda ukwazi ngobudlelwane beBhilitane leZimbabwe njengoba kusiya kukhetho.
Welcome the announcement of the date of the election on the 30th of July, but we are urging all parties involved.
Siyamukela ukumenyezelwa kokhetho lommeli waseZimbabwe mhla ka 30 kuNtulikazi. Kodwa siyakhusela wonke amaqembu aphathekayo ukuba kube lomkhankaso okhululekileyo, ngokunjalo sizabe sikhangelisisile ukuba ukhetho lolo luzaqhutshwa njani. Sibone njalo isiqiniseko ukuba yonke into yenziwa ngendlela.
Unkosikazi May uqhubekele phambili echasisa ngokuqhakatheka kokuphathisa eZimbabwe.
We've repeatedly said that if the Zimbabwean government can demonstrate commitment to political and economic reform.
Sesiphindaphindile ukutsho ukuba uhulumende waseZimbabwe nxa engatshengisa ukuzinikela ukulungisiswa kwezombangazwe lezomnotho, izwekazi lase-UK lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba kuncedise lokho. Kodwa-ke ukuzimisela kuqakathekile kakhulu.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zithi ziyamukela inkulumo kaMay yokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Umnumzana Innocent Ndibale ngumongameli we-Economic Freedom Front, EFF, njalo engumeli womanyana we-People's Revolution Coalition, PRC, eBhilitane, yona ikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
As far as I'm concerned, the statement sika Prime Minister May is very effective. A statement lesi sitsho ukuthi i-process yama-elections kufuze i-demonstrate ukuthi iZimbabwe isitshintshile.
Umnumzana Mike Chibanda uthi kusobala ukuthi uhulumende weBhilitane obusayo ufisa iZANU-PF inqobe kukhetho oluzayo.
Kukhanya uTheresa May lapha uyajabulela umbuso kaMnangagwa. Kukhanya njengoba sitsho nje ukuthi iZANU ingawe nabo zasebenzisana layo. Kuyacaca ukutshintsha uMnangagwa umbuso ngowakhe. Akumangalisi ngoba vele iphathi le kaTheresa May yama-conservatives yiyo eyayisebenzisana nomgabe.
Uhulumende weBhilitane lamanye amazwe akumanyana we-European Union bathumele abameli babo eZimbabwe ukuthi bayeqapha ukhetho kuze bazibonele ngawabo ukuthi luqhutshwe ngendlela efaneleyo. Ethi kungehluleka kube lobudlwangudlwangu lokuqila ngeke baphathise ekuthuthukiseni lokuvuselelweni ezomnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Live Talk lamuhla kuhlelwa sihluzeni bomama olundaba esiphathelane labesifazane sikhangela imbali yabomama asebequnge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuba ngomongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abasemizameni yokuhlenga abantwana abalitshumi lambili abavalelwe ngamanzi ebhalweni kwele Thailand sebeqinisa umsebenzi wokumpompa amanzi ngemva kokuba ababona ngomkhathi besithi bangaba sengozini enkulu ngoba izulu elikhulu likhangelelwe ukuna ngempela viki. Umongameli Donald Trump wele Melika ukhangelelwe ukufika kwele Bhilitane mhlaka 12 Ntulikazi kuhambo lwakhe lwakuqala lokhe wakhethwa intambo wakhethwa ukuba ngumongameli. Ukwala kwabakubutho ukuthi abasoze bangenele kwezombusazwe kuchiye abamabandla aphikisayo bethithibele besithi leli yize ngoba inkokheli yebutho yiyo ephethe intambo zombuso kuhulumende lo okhona. Abakubutho babe lomhlangano lentatheli zindaba ngolwesine balandula ukuthi ibutho likhona emaphandleni lapho elincedisa khona ibandla elibusayo elezanu PF ukukhankasa. Kambe kungaba kusenzakalani lapha? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lelunga ledale le Central Committee yebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Sinamvelele ukuthi ngoNovemba bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esasingafamfuni sonke njengabantwana beZimbabwe. Kuthethe kuphumile umgabe sathola ukuthi ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Ababekhokhela embusweni abafakazela uZulu ukuthi umgabe sephumile usibusiso moyo usengu-Minister of Foreign Affairs oshiri sebengama-minister njalo. Yikho sinandelela lokuthi kathesi badeploy amasosha agcwala izabelo zonke kukhampeni la iZanu PF. Lokhana abakwenzileyo ukuthi bafika basangene kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehle ukuthi bacabange ukuthi-ke amasosha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasosha akhona kwezombusazwe. Uchiwenga nguye wayethetha soze basaluthe umuntu ongayanga empini. Kathesi-ke sengu-vice president ndike welizwe. Hayi, lokho abakutheyo lizaba kuphela, amasotha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba, uthini wena ngamazwi kamnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulisa igada kancane njenjalo ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotha kumele enzeni, agcine ngaphi, uhambe njani. Lokwana okwenzekala ngoNovemba lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinsi zamasosha ukuthi ba-restore i-legacy nxa bebona ukuthi kona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengoba ubona nje laphana ngesikhathi sonalesiyana ilizwe ledibese liyintlokana abantu ngesilungu i-free for all. So ubo kwenzakala nje sesirana nge-remote amandla engasekho kumongameli nguyokhethiweyo amandla sesisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga bakasebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizweni leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasosha kumele adisende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingajabalali. Laphana elizwe leli beselonakala bese kujabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasosha esithi nxa kuyukuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa. Ukubona njani lo?
Uncedo lwamasosha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kulohlangothi lweZanu PF ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abalezifunda khona phela, olungakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Kakhulu uncedo lwabo amasosha kulokho. Amasosha kabahlale ezingambeni bavikele abantwana beZimbabwe konke kubudlwangudlwanga obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo kambe okathuma okhulumile ke ukuthi amasosha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe. Iqiniso lelo kuhle ke sibili ufake lo mzekeliso kaKhama. UKhama akazange aretire atshaye kuba ngu-vice president weBotswana. UKhama waretire, eseretayile wangena kuma-structures wakhulu kukhula la njengama structure azobafika kuthina bengumsekeli kamongameli.
Mnumzana Chuma, amasocha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo. Wena uthini ngalokhu, kungakuliqiniso yini?
Liqiniso elipheleleyo. Mina angikaze ngibone isosha likhankasela ibandla lezele zamtengoba mina ngiyabhoda likhankasa lami ngisezani. Angabe hlala nesosha elikhankasela izamtengo ngoba antiwa nje umali wami ejika bana amasosha athi phuma mgabe labantwana bezoba liphuma mgabe nxa sowukhetha phela yikho phela ubona sesiya ethetheni lolu olukamhlaka 30 July ukuthi abantwana bezibambe bazikhetheleke ofuna abafuna ukuthi na akhokhele lapha ubaba uMnangagwa ebeqedisa item ebesivele silayo thina njengezamtengo. Andiyakhumbula ukubana eZimbabwe lapha umongameli uphuma from ibandla elabelithize elabeliyile elabelinqobele ngesikhathi sona leso. So which means ukubona isikhundla sobumongameli lobana kuyayala kulobu busebandleni nalelanga kuzokufike uthetho olulandelayo. Ngakho yebo uMnangagwa lapha ebeqedisa item ezivele besilayo thina simandle ethi from 2013 ufika ku-2018 njengebandla lezizamitengo. Pho-ke u-2018 sesifikile nako-ke ilanga lokhetho selifakiwe namba one selikhankasa sivumeleleke ukubana uZulu azikhethileke umuntu ababefuna ukubana akhokhele siya phambili. Amasosha mina angikaboni ikhankasela izamitengo. Mina ngilunga lezizamitengo njalo futhi ngililunga not even elincane, ilunga eliphezulu ngoba ngisedala le-central committee ezamtengo. Angikaze ngibone mina isosha elikhankaselayo.
Allo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledalele Central Committee yebandla lezano PF ubexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu.
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Uhulumende weMelika uthi uzakhuphula inani lomvuzo wemali ozawunika ozaveza inkokheli zamalwecatsha amaqembu achiyeneyo ukuthi angaphi. Amaqembu la agoqela ele Al-Qaeda elisanda ukuhlasela idolobho leSahel lezinye izigaba emhlubulweni weNorth Africa. Omunye wabakhokheli bamaqembu la uYaha Abu El-Haman ubikwa enguye owaqoqa izehlakalo zokuhlasela ele Mauritania ngomnyaka ka-2010. UHaman ubika wabulala omunye ohlobo lweFrench wayethunjiwe esigabeni seNiger. Ngomnyaka ka-2006 wagwetshelwa ukulengiswa lanxa wayengekho nguhulumende weAlgeria. Ungaphansi kwezijeziso zikahulumende weMelika lomanyano weUnited Nations. U-El Haman wazalwa ngomnyaka ka-1978 eRigaya eAlgeria njalo uyake asebenzise elinye ibizo elithi Abu Yahya kumbe elithi Akacha Jamel. Uhulumende weMelika uthi umvuzo lo usufike kuzigidi ezinhlanu zamadola njalo uthi uzavikela abazamnika lumbiko kanye lemuli zabo.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Iqembu lomdlalo wenguqu elikamasipala wedolobha lakobulawayo elibulawayo esithi liphiwe imvunulo kanye lezinye impahla ezisetshenziswa emdlalweni kanobhutshuzwayo ezibiza amadola ezinkulungwane ezintathu ngabe inkampani ye-Asphalt Products. Ekhuluma emkhosini wokwethula okusemthethweni kwalesi sipho unobhala jikelele weqembu lebulawayo esithi Warres Nduviwa uthe akusikho kwakuqala kube abe-Asphalt Products bephathise iqembu leli kodwa abalobudlelwano baqala ngomnyaka ka-2016.
And we are grateful for such relationships, especially.
Silamukela ngezandla zombili usekelo esilutholileyo ikakhulu njengoba siphila ngensuku ezinzima kangaka kwezomnotho elizweni usekelo lwemali lungathwakalakali lula. Ngalokho ke siqathekisa kakhulu lokho esiphathiswa ngakho kungakhathalekile ukuba kunganani.
Iqembu lebulawayo esithi lihlezi endaweni yeChumilane engalane nemiklomelo lemiklomelo liChumilane njalo. Ngesonto abafana bebulawayo esithi bazavakatshela enkabazwe ukuyadlala leqembu leChapungu lona elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kodwa lawa maqembu esehlukaniswa ngumklomelo wodwa kuphela. Sikhangele umdlalo kwakhilikithi. iqembu lePakistan linqobele Australia ngamaruns angamachumi amane lanhlanu emdlalweni wesihlanu we-tri-series ogoqela leqembu leZimbabwe iqhutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Zombili iPakistan leAustralia yizwe esezifinyelele ukudlala kufinali yale midlalo ezadlalwa ngesonto.
Siyabonga Joseph Njanji.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.